Banje ndechimwe chezvinhu zvinobatanidza vanhu muAmerica inova nyika isina kubatana panyaya dzezvematongero enyika. Ongororo dziri kuitwa dzinoratidza kuti vanhu zvikamu makumi masere nevasere kubva muzana muAmerica vanoda kuti mbanje ishandiswe zviri pamutemo, asi vari kuda kuti mbanje ibvumidzwe kushandiswa zviri pamutemo vanoti pane vaviri vari kutungamira musarudzo yemutungamiri wenyika hapana ari kuda kutora mukana wekushanduka kwepfungwa dzevanhu pakubvumidzwa kuputa mbanje zviri pamutemo kuti awane rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika. Vanhu zvikamu makumi manomwe nemashanu kubva muzana muAmerica vanogara mumatunhu anobvumidza kushandiswa kwembanje, vamwe zvikamu makumi mashanu kubva muzana vanogara mumatunhu anobvumidza kuputwa kwembanje mukutandara, asi pamutemo wenyika mbanje haibvumidzwe uye inoiswa muboka rimwe chete nezvimwe zvinodhaka zvine njodzi huru kuutano hwemunhu zvakaita seheroin neLSD. Sangano ari kuda kuti kuputwa kwembanje kuve mutemo wenyika anoti kuwanda kwevanhu vari kuda kuti izvi zviitwe kunyanya yechidiki kunovapa chivimbo chekuti vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden navaDonald Trump vachatambira kurudziro iyi. VaScotty Smart vanova murongi wemabasa musangano reNew George Project vanoti
vanhu vakawanda havanzwisisi mutemo, vanhu vakawanda havanzwisisi kuti mutemo inobata sei upenyu hwavo hwezuva nezuva. Ndinofunga kuti mbanje inyaya inosimudza nekufadza vechidiki kuti vateerere.
Kumusangano weNational Cannabis Festival and Washington Policy wakaitwa kutanga kwemwedzi uno, vakavamba sangano iri muzvaro Caroline Phillips vakati pakati pavaBiden navaTrump hapana ati abuda pachena kuti anotsigira kuti bumbiro remutemo wenyika rivandudzwe. Vati
kune vaviri ava chatinoziva ndechekuti vose vane nhoroondo yekusabuda pachena pavamire panyaya yekubvumidza kushandiswa kwembanje. Takavimbiswa zvakawanda nehurumende dzavo asi hapana chakabuda.
Muhurumende yavaBiden, bazi rezveutano rakakurudzira kuti mbanje isaiswe pane zvinodhaka zvinoiswa muchikamu chinopiwa zvirango zvakaomarara kune vanenge vabatwa vachizvitengesa kana kuzvishandisa. Asi izvi hazvina zvazvinobatsira, panotoda kuti padzikwe mutemo wekuti zvishandiswe zviri pamutemo. Muzvare Phillips vanoenderera mberi vachiti
gwara reWhite House panyaya yekushandiswa kwembanje harina kujeka. Vanombotipa chivimbo chekuti vachavandudza mutemo asi hapana zvaiitwa kuzadzisa chivimbiso chavo.
Muna 2018 vaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaDonald Trump vakati vaikwanisa kutsigira danho rekuti mbanje ishandiswe zviri pamutemo, asi mutemo uyu hauna kana kumbozeiwa ukapera kudare reparamende reCongress. VaTrump vakaudza Newsmax TV kuti pane tsvakiridzo dzinoratidza kuti mbanje inogona kukanganisa utano hwevanhu, asi vakatiwo panyaya dzekutsvaga mavhoti inyaya yakanaka chose. Muzvare Phillips vanoti
panyaya yembanje vaTrump havanyatsobuda pachena. Takambovanzwa vachiti vanhu vanotengesa zvinodhaka ngavasungwe kana kutongerwa rufu. Ndozvimwe zvinotyisa zvavakataura. Asi tinombovaona vachiregerera vanhu vakasungwa vabatwa nemhosva dzine chekuita nembanje.
Asi mafungiro evanhu panyaya yokushandiswa kwembanje ave kuchinja, sezvo tichiona kuti tsvakiridzo yakaitwa nesangano reGallup gore rapera inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana vanotsigira kuti mbanje ishandiswe zviri pamutemo. Uhu huwandu hwakapetwa kaviri pane vanhu vaitsigira izvi mugore ra2000. VaMorgan Fox vesangano reNational Organization for Reform of Marijuana vanoti
inyaya yakakosha zvikuru kuvavhoti kunyanya vechidiki. Munhu anoda kuwana vatsigiri vakawanda musarudzo yemutungamiri wenyika mudare reCongress kana mumakanzuru nematunhu vakasada kutaura nezvenyaya iyi zvichapa kuti vashaye rutsigiro.
Vavhoti vechidiki vakawanda vari kuda kuti mbanje ibvumidzwe vari kuvimba kuti hurumende yavaBiden itore matanho sarudzo dzemunambudzi dzisati dzasvika. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVoice of America, maiverengerwa neni Tanonoka Wande.